Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 18, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kutepenyura muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitepfenyura chirongwa chino chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU.
Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe.
Izvozvo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chepiri, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina pekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira.
Mumwe wevechidiki vakambomiswa basa muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union kana kuti EU nezuro rakasendeka parutivi zvirango zvakatemerwa vanhu vana vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantina Chivenga, gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri, mukuru wemauto munyika vaPhilippi Velarios Banda pamwe nemudzimai wevaimbe vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Asi EU haina kunyevenutsa zvirango kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti danho rakatorwa neEuropean Union rinopa Zimbabwe mukana wokuti igadzirise nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuitira kuti ive neukama hwakanaka nenyika dziri muEU.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU, nekuti tinoona kuti kunyange zvazvo zvirango zvasimudzwa pavanhu vana hazvina kubiswa, zvangomiswa zvishoma kusendekwa parutivi hazvisati zvabiswa. Asi chikuru mashoko akataurwa neEuropean Union anofanira kuti abatwe ndeyekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irange nharadada dziri mumauto nemumapurisa vane mhosva yekutyora kodzero. Uyezve mucherechedzo wakakosha ndewekuti EU yaramba yakaisa zvirango pakambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries kuti Zimbabwe isatengeserwa zvombo kusvika pava negwara rakajeka rekuremekedza kodzero, uyezve kuzadziswa kwezvakatarwa kuti kana pachinge paparwa mhosva yekutyora kodzero vanhu vanenge vazviita ivavo ngavamiswe pamberi pematare edzimhosva zvisinei nekuti mauto here kana kuti kwete.
Kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa mukuru wemauto kunorevei kana kambani yeZimbabwe Defence Industry ichiramba iri pazvirango izvi?
Pamaonero ati kuzviita kudivi rekodzero tiri kuona kuti zvine kujeka kuripo nekuti zviri paviri, chekutanga kuda kukurudzira nhaurirano, asi zvakare paine shoko riri pachena risingakwanisi kutsipikwa kana kuvigwa rekuti mumauto ndo muri kubva kutyorwa kwekodzero kukanyanya mukati meZimbabwe. Uyezve EU haisi kuzonyarara shoko iroro, ndokusaka tiri kuona kuti vari kutaura kuti vari kukurudzira nyika yeZimbabwe, hurumende yavaMnangagwa, kuti izadzise zvayakataura zvakabuda mu Motlanthe Commission of Inquiry kuti vese vakapara mhosva vari mumauto ngavamiswe kumberi kwematare edzimhosva. Handioni kuti EU yatupfunura zvakanyanya, asi kuti yangoshandisa uchenjeri hwekuti ivhure mukova hwekutaurirana neZimbabwe, asi zvakare ichitaura kuti tamba-tamba chidembo muswe ndakabata kuZimbabwe Defence Industry.
Kune vamwe vari kutiwo kana EU iri pachokwadi sei yabvisa vachiwenga nava ivo vasibanda vanozikanwa kunzi ndivo vakuru vane masimba pane zvose zviri kuitwa nemauto.
Aiwa, ngati gonei kunzwisisa shoko rekuti suspend. Shoko rekuti suspend harireve kubiswa kwezvirango, rinoreva kusengekwa kwazvo kuti papuwe mukana nhaurirano. Asi zvataurwa izvi zvekunzi hurumende yeZimbabwe ngaizadzise zvakabuda muMotlanthe Commission report, zvakarewo ngaikusimudzire kodzero, zvese izvi zvinenge zvichiongororwa kubva iko zvino kusvika gore rinouya.
Nhaurirano dzemuZimbabwe vamavhinga kuti dzibudirire vamunangagwa vanofanira kunge vari pamberi. Tiri kuona kuti vamunangagwa varamba vakasungwa mbira dzakondo nezvirango izvi. Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti pane mukana wekuti zvirango zvibiswe zvachose kana matanho akatorwa akaringana, anotaridza kuti zviro kwazvo Zimbabwe yava nematangiro nemafambiro matsva, kwete kungotaura nemuromo chete, asi zvinoonekwa zvinobatika, zvinosanganisira kuti vana veZimbabwe vava susununguka, uyezvewo kana pakaparwa mhosva dzekutyorwa kodzero, zvinenge zvichitoonekwa kuti vese vari kupara mhosva vari kubatwa nemutemo vachiindwa mberi kwematare edzimhosva. Ndo zvinoita kuti zvizobatawo kana mukuru wenyika kuti achizonzi aiwaka kana panga paine zvirango zviripo zvotupfunurwa, nekuti Zimbabwe inenge yava nemufambiro mutsva zvachose zviro kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, hurumende inoti kunyange hazvo iri kufara nekunyevenitswa kwaitwa neEU panyaya yezvirango, Zimbabwe icharamba yakamira neshoko yaro rekuti zvirango izvi hazvina nematuro ose. Mumashoko avo avaisa patwitter yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, gurukota rebazi iri retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vati hurumende inoti zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe hazvitambirike uye nguva yazvo yakapera kare. Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa urongwa hwehurumende hwekuvandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mumwe wechidiki vakambomiswa basa muZANPF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki zvichitevera kuburitsa kwavakaita mazita evamwe vanhu vana muzvinabhizinisi vatatu vavanoti vari kuita zveuori munyika. Bepanhau reChronicle neZuro rakati vakafanira kubata chigaro chemutauriri weZANPF vaPatrick Chinamasa vari kufadzwa neku yaruka mupfungwa pamwe nekuzvipira kushandira musangano kwavatsenengamu nemumwe wavo vaLouis Matutu. Kunyange vaviri ava vakambomiswa kuita basa mubato kwemwedzi gumi nemiviri. VaChinamasa vanonzi vakatiwo vaviri ava vave kuzoenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano weZANPF cheChitepo School of Ideology, asi vatsenengamu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chavakaita chete kusangana nevanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANPF vaVictor Matema Danda vachivapawo divi renyaya yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaChinamasa panyaya iyi.
Igodzo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero, nekuti pekutanga hatina kutadzira musangano chepira, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina pekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero kuti hatina watakatadzira. Isu takabuda tichidoma vanhu vatinoziva kuti vari kuita zveugororo mumbavha pamwe neukopokopo. Hapana patinozonzi tinozoti nhasi tinokumbira ruregerero. Isu takambobuda tichiti no vanhu ava makororo, vanenge vasisiri makororo here? Zvakangoitika bedu ndezvekuti pakagara politiburo muchi wechitatu chadarika vachitibvinga pendere musangano vamatema Danda vakanga vasipo, vakanga vakaenda kuIndia. Saka pavakadzoka vachinzwa kuti tinotatanga diswa pazvigaro zvedu saka tatieteka namaine musangano vakada kuti vanzwewo divi redu kuti chii chaizvo chakanga chaitika saka vakatidana kuofisi kwavo uye nekuda kwekuti tichiri nhengo dzemusangano semacard carrying member takaenda kuofisi kwavo kuti tinotaura navo sekutidana kwavanga vaita ndipo pakachizouya vatapi venhau vezbc tikatsanangura kuti tanga tasangana natete vemusangano tichivaonesawo ivo vachitionesa mafambiro anofanira kuti aite zvinhu uye musangano ndo zvatakangobuda tichitaura pazbc hatina kumbokumbira ruregerero kumusangano nekuti isu nemusangano hatina kutadzirana uye hapana chingaisi takatadza tinonokumbira ruregerero kuvakuru vemusangano saka inhema dzevanhu vari kuzama kupusha donzvo ravo rekuda kuzama kuita kuti tionekwe sevanhu vasina kurongeka uye sevanhu vasina kumira pachokwadi kuti nhasi zvatabuda tichitaura mangwana tinobuda zvakare tichizvipikisa saka inhema hakuna zvakadaro hatina kumbokumbira ruregerero uye hatisi kudzokera kumashure
saka pane matanhata atorwa herewo nebato renyu imise nhengo dzebato kuti munge muchiendeswa kunomiswa pamberi pedisciplinary committee
hakuna matanhata atorwa takatotsanisa ndechekuti ndemusi wemubvuro wadarika ndakatozoenda kumahofisi ebato ndichinotsitsa mota ikoko ndichipiwa tsamba yakasainwa navachinamasa saacting secretary for administration ichitaura kuti no politburo payakagara akaona zvakakodzera kuti vatibvise pazvigaro zvinova zvinhu zvisiri pamutemo webato nekuti ini navamatutu tanga tiri nhengo dzecentral committee tiri nhengo dzenational politburo hayaikwanisa kutibvisa pazvidano zvedu kunze kwekunge taifanira kunge takaendeswa kudisciplinary hearing takanotongwa nenyaya dzedu tichizvidavirira but zvose izvozvo hazvina kuitwa politburo yakangoerekana yotidzinga vakaita ndivo mapurisa vakaita ndivo mapp vakaita ndivo mamagistrate pamwe chete nevachengetedzi vetorongo vari ivo pachavo saka hazvisi pamutemo uye kusvika nanhasi hapana kana chatichaitwa kuti vagadzirise zvinhu zvisina kufamba zvakanaka izvozvo takangogadzira chete tsamba nekuti tamiswa basa ratanga tapedza kumusangano tadzoswa kuva nhengo dzebato dzisinai chigaro mumusangano
imiwo mune matanha amuri kuitawo here ekuti munge muchigadziridzana nebato renyu panyaya yemashoko ari kubuda
tairinda kuti kudanwa kwatakaitwa navamatemadanda tingave kutanga kwekuti pave nemuono mumwe chete kana kutaura kumwe chete uye kunzwanana maringe nekuti kana paine zvisinonzi zvazvina kufamba zvakanaka tidurirwe pachena kuti no makakanganisira munzira dzakati nedzakati musangano waitarisira izvi nezvizvi nekuti pakuziva kwedu hakuna igwara rati ravapo ranga rakadongwa nemusangano rekuti kana vanhu vaine nhau dzevanhu vari kuba munyika kunyanya even vasiri nhengo dzepati vanofanira kuti vashandise gwara ripi but kusvika nanhasi hakuna chatichaitwa saka patakaona vamatemadanda vauya tatete takatiregai tivape mukana tinzwe kuti no vanofambisa sei nhau yedu kumusangano zvisingarevi kuti isu kana tikanzi nemusangano zvagadziriswa taakuzomira panhau yedu yekurwisa huura hatimiri nekuti tinongopfunga kuti ihondo inofanira kuramba ichipfuurira mberi kuti nyika yedu igadziriswe but kusvika pane zvino hapana chimwe chinooneka tatichavapo tirikutoshamisira tichiona vamwe vatungamiri vemusangano vanosanganisira vana vamatuke navana achinamasa vaakubuda vachitaura mamwe mashoko akapesana nechokwadi chezvakaitika
avo vanga vari vakambomiswa kubata chigaro muboka revechidiki muzanu pf vagodfrey tsenengamu vachitaura vari parunhare vari muharare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau bepanhau reherald rine nyaya inoti sangano reteam zimbabwe uk rakaremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nekunze peter ndlovu nemubayiro weaward of excellence senzira yekucherechedza basa rakanaka rakaitwa nemutambi uyu mabiko ekuremekedza peter ndlovu akaitirwa mukupera kwesvondo mulondon asi peter haana kunge ari paurongwa uhwu asi mubayiro uyu wakatambidzwa munin'ina wapeter brian mhuri yekwandlovu inozivikanwa zvikuru nekuita vatambi vebhora vakaita mukurumbira munyika nekunze avo vanosanganisira iye peter madhinda namuchakabvu adam
Mangwanani, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka kutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection Nasimaneru na 8 p.m. pa page redu re Facebook re VOA Shona. Nasi mchirongwa tirikurukura pamusoro pezuva re Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iro rinocherechedzwa makore ose musi wa 21 kukadzi. Rine chinangwa chekucherechedza mabasa akaitwa navamugabe mukusimudzira vechidiki munyika. Tichitarisa mararamiro ari kuita vechidiki, mungati mikana yavepo here yekuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection Nasimaneru na 8 p.m.
Muchirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Magadini kova na mkumanda nyo kano wandi. Andu lambo sigira mwa mtaulu wetawa nyiru kwa maranda. Zima bata bandaiwa kukumu ushoko kwa maranda. Kwa hindi kustafurida. Makumana shinzi keji upu ishinzi 500. Especially kana hili marimu foni. Une dona kisha kenda ya shina wiku za makupawani. Marima $51 US. But ninge ya so mfoni wazi kundi veta tu. Kuma RTGS. Makumana ashubefele. Because mari yo yo yo. Wano kuza 50kg au $500. Kukuza kuti mari ino budisi wa mufukoni. Haibudisi ya chance ya uye osa 500 kutayo. Ya chance ya payante, chance ya chance. Which means wali doba ya sasa nishu chance ya payante. Pashiba kuma pesi ya kubatu waya. Muna nasara ne. Chikango wa maafu. Tuna hati mbobo suku nzinga hafi. Okuma anaka. Kulimenge ya ijiga. Chikango wa maafu.
Maserase, Vashamarari Studio 7, Maserase, Nimua Tere, Maserase. Aina nguwa, ndina mashoko kanya kuwanda wanda. Chukuru chanda idawa na Zimbabwe, tatagona kubatana. Chakona kubatana tabisa uri mburu mkatime nyika. Nukuti tare mune, chejinga wa chikoro, chikoro chinenge chavuraya nyika. Nukutu mune papo neo ndakadziza, mune papo neo ndakadziza. Asukuti ingatise msuru pa mwechete, tigadzirise nyika. Utaura, tingo taura. Kisina zatino gadzira azishandi. Izezi, ntoda kukuzai. Wose warinuma wanima business, wanoti tawana achita, wana mkono kufuma. Dokumbira uti imu mwe wanoterera, wanemwe watereri ni warikupi. Indaize, zine pa mashowa eka maranda, pa mashowa eka maranda. Yes, wakadu tanga. Nechipiri iche chichi, anengari kuma prazi. Mwenezi bubi. Saka, intewele rai munu uti, tirikufa, tirikufa. Kwa na tuchema kudai sisi, atina kumwe katinga wana. Totivo urume ndi notibatira na ipasaidi. Isu jumaru zetu wana chizama kubata batu. Asikutivo wenenge wene ufu wacho wani tukubaza. Ndi chienda muutanana, muutano. Awano vagucha ina wata. Kumbira wadisho wamoni itiwe. Kutibasa pinda ni chiruere mkatime nyika. Waziri ilwe chiruere basa garacha pinda mkatime nyika. No chikare garacha pinda mkatime nyika. Chatuburaye wa shinji. Cheche atofana na neezi, nyingu pakashira pakashira. Saai tinotenda, mwini fazirewo gigs aru South Africa. Mfana wangu ni sivanda, ndo kumbira ti mfazirewo, haati notenda wa shamarari.
Magadi shenyu wa shamarari Studio 7, tinotenda. Kutibudisira mashoko edu, atinotumira, nanotuwaka, mnotaura, tinotenda jese. Ina angu ndini maduwe. Hiku na kujuhoni, Soweto. Ndinoti, kuna wamuna angagwa. Wakura, kawaende kuna sorora. Mumuwa wakato sorora. Iwa ngawaende shwa wa sina kubisikuwa pesha kanaka. Wari yeku sonyazi sikuwa so mkuru. Shuno nyazi sakutu mkuru, ati osukuna kubwa. Wambo siro wanamadiki. Wanamadiki wadziza. Wawona kukanganisa kunita wakuru, wakaenda. Na iwa baba, shwa wano promisa shwa hacho shwese. Hakuna sunoitika. Zimbabwe yao nongoka. Nevani iwa wawa. Saka kuti igadzirike. Haa, shaka uoma. Dawa mnanga kabaisuduru kwa sawo. Makora yo kuzora kwa ano kenda kupenji. Wakumbo mani kizira ukuru wacha wawasinga kuhoni. Dawa chisira vechidiki. Wambo wona kuti shishi noitika pambela hapo. Kuti vechidiki waku ziva. Shese, kutu ufumu unodai, ufumu unosudai. Shese waku ziva vechidiki. Ano gadisa ufumi. ivo vachembera ngavazorora
sei kupa studio 7 apo aiwa isu tinosimba raitombokumbirawo kapo vana mukoma wangu nesimukojonga vana rei mumbobvunzawo pane nyaya mhani iri kuisiri kunyatsobuda zvakanaka pagokwe saudi apo kune uyu uyu unonzi chanda uyu najojina vakasungwa vanhu ivava nenhau youwo remanji asi yanyaya yacho iri pahiti saka imbovherifaya iyo timbonzwawo zviri kufamba sei vanhu ivava neuori husingaiti hunotyisa zvokuti tikutotidai vatomboenda seri kwekaunda chaiko chaiko vadzose zvinhu zvavari kubanda imbavha dzinotyisa zvinhu zvemachembere vazvipedza ndingatendewo mukapureyawo audio yangu nekumbosecha sechawo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zita revaimbo vemeya veNew York vaMichael Bloomberg harisati rava pamagwaro ekuvhotera mumatunhu mana ekutanga kuita sarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica iyo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Hazvisati zvajeka zvakare kuti vaBloomberg vachakwanisa here kunyoresa kuitira kuti vavhoterwe nemusi wechitatu anove mangwana. Musarudzo mbiri dzebato reDemocratic Party mumatunhu anoti Iowa neNew Hampshire zita ravaBloomberg rakanga risiri pamagwaro ekuvhotera. Vakuru vakuru vezveutano muChina vazivisa nhasi kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vadarika pazviuru makumi manomwe nechimwe uye vanhu vafa nechirwere ichi vava kudarika pachiuru nemazana masere. China inotiwo vanhu zviuru gumi nechimwe vanga vachirwara nechirwere ichi vapora zvakanaka chose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zvakaitika muAmerica nezuro apo nyika iyi yakarangarira vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejechetere. Profesa Moses Rumano vepaMaloney University kuOhio muno muAmerica vanoti pane zvakawanda zvingadzidziwawo neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura navarumano kuti tinzwewo maonero avo pazuva rePresident's Day remuAmerica.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndiwakatanga nyika ino iyi, George Washington. Saka rinopo kuti izuva rekucherechedza vatungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashayika akazorora nevachiripo, saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa nevatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro parizvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dziye dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri aripo kana hwapurezidhendi aripo uyu, kuti kana purezidhendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti vanhu vazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti va Trump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa. Asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika sekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri waite zvakanaka mukati mekutungamirira kwaanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholidhe, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Avo vanga vari Profesa Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe hazvibvunzwe mumhanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe. Mumwe wevechidiki wakambomiswa basa muZANUPF vaGodfrey Senengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbirira regerero kubato ravo mushure mekumbomiswa basa mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro manheru ano ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndokusiyai Minister Ndekile Mhlanga achikupai nhau dzenzebele.
Soko isika tisenda baku.